Isusi tiri kusvika muconstituency papoint yedu yatiri kuzosangana. Tine vanhu vanokwana takatanga tiri vana vamwe vangazoitwa redeploy somewhere. Vanenge varivo vatungamiri vanenge vachiti coordinator. Tiri kunosangana toremindana kuti tiri kuenda pakati pakati nepakati. Toenda ipapo vanhu vanosvikoudzwa mitemo yacho yekuti tiri kushanda sei. Vanhu havabvumirwe kupururudza kana kuomberera vanhu kana kuita noizi kana kutaura taura zvisina tsarukano. Saka tiri kutanga nemakansela. Makansela vese macandidates vopiwa 5 minutes. Vari very strict nenyaya yetime. Kwedu kuna mai maski uku vari very strict naakatsande Comrade Katsande. Ukatongopfuura 5 minutes vakutokuitira slogan kuti uchigara pasi. Ukawesto time uchingoitawo maslogan ndizvozvo ndionenge wapererwa. Tokwidza kusvika tasvika kumamp. Vanhu vakanyanya kutarisira kumamp. Saka maH member, prospiring member of parliament, ari kutaurawo nhaurwa dzake nezvazvirongwa hwainahwo neconstituency. Haubvumirwe kushoropodza mumwe aripo kana kutaura zvisina kunaka. Taura zvako zvawakanangana nazvo within 5 minutes.
Asi nguva iyi iri kunyatsokukwanira here?
Aiwa, iri kutikwanira. Iri kutikwanira zvakanyatsonaka nokuti kana wakarongeka fanike sesu tanga tiri maMP. Uri kutarisa kumashure uchiudza vanhu kuti pano patiri ndakanyatsa brokure classroom. Ndakaita chakati. Vanhu vanenge vachikuziva. 5 minutes yakatokwana, inini ndiri kuveta average 3 minutes.
Asiwo tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo pane vamwe vanga vachichema-chema kuti kwakumuka zvakare nyaya yemhirizhonga, vamwe vachiti kuri kuitwa zveuori. Nyaya idzodzo dzinogadziriswa sei mubato?
Vari kuita zvisiri pamutemo vachakwanisa kunge vari vanhu vachazodisqualifiwa.